mangwanani akana kavatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 10 mbudzi 2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi mashanu nevana. MDC Alliance inoparura urongwa hwekukwezva vanhu vanosvika miriyoni kuti vave nhengo dzebato iri. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachiri kungoramba kutambira kuti vakakundwa musarudzo dzemutungamiri wenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi mashanu nevana 254, zvichitevera kufa kwemunhu mumwe chete kuMidlands neZuro. NeZuro kwekare vanhu vanoita makumi matatu 30 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera ine vanhu makumi matanhatu nevana 64 vafa nechirwere ichi, kwozouyavo Manicaland ine vanhu makumi maviri nevana 24 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvisere zvine mazana mashanu ane makumi matanhatu nemumwe 8561, vapora munyika vachiita zviuru zvisere zvine makumi maviri nevatatu 8023. Mukupera kwesvondo, National Council yebato reMDC Alliance yakaparura urongwa hwekukwezva pamwe nokunyoresa vanhu vanosvika miriyoni kuti vave nhengo dzebato segadziriro yesarudzo dzegore ra2023. Mutungamiri weboka revechidiki muMDC Alliance vaObey Sithole vanoti urongwa hwavo hwekukwezva nhengo itsva hahuna kungonangana nesarudzo chete, asi kuti nekurwisanawo nehurumende yebato reZANUPF nemutoo upi zvavo unobvumidzwa nebumbiro remutemo wenyika. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaSithole pamusoro penyaya iyi.
Nyika ino mamiriro yakaita inoda zano rinonunura matambudziko atinawo. Saka nekudaro papera weekend iyoyi takanolaucha tinoti 1 million campaign. Asi ndoda kuti ikorekte zvishoma. 1 million campaign haisingori badzi 1 million campaign ekunoti tiugadzirira maelections, asi tiugadzirira kurwisa hurumende yeZANUPF nenzira ipi zvayo. But tinenge tichida vanhu vazhinji, so tiri kutanga kunotsa kuti vanhu vawande kunosvika pa1 million. Zvatichazoita nevanhu 1 million vavo hatisisarudzo badzi, asi tichavashandisa kune nhunha dzedu zhinji kugadzirisa ramangwana redu. Angava mademonstrations chaivo, it is a signal yekunoti tinenge tine vanhu veruzhinji rwakaita saivo. Hongu sarudzo dzichauya, asi tiri kuti pakati panhasi kusvika panoya sarudzo hazvigoni kutingofunya chisero tigumbate maoko edu tisina kurwisa hondo yerusununguko rweshanduko munyika yeZimbabwe, tisina kurwisa kutambudzika kwedu, tisina kurwisa kusungwa nekushungurudzwa kwevana veZimbabwe. So tiri kuti chitsvambe uye ibasa ratinaro kubva nhasi kudzama richienda kusarudzo dzinotevera, tirambe tiripo tichitaura namazwi edu, tichitaura nemabasa sekutenderwa kwatinoitwawo nebumbiro romutemo kuratidzira kana tisina kufara nezvinge zvichiitika munyika yeZimbabwe.
Zvamatsanangura zvinhu here zvamuri kutaurira veruzhinji kuti vazive vasati vapinda mubato renyu? Nokuti vamwe vakataurwa kunzi tiri kutsvagirai kuti tinge tichizoita zvakawanda zvinosanganisira kurwisana neZANUPF, wanofunga kurwisana kwemaoko.
Ah bodo isusu sebato tagara zvemirizhonga hatiwaniki kwazviri. Hondo yedu huru yatinorwa naye ndeyekutopedza mirizhonga munyika yeZimbabwe. Mungazivai nemi kuti history inotitaura pachena kuti nyika ino yeZimbabwe yatambudzika ruzhinji kubva even independence chingouya. Mirizhonga chinhu changachiitika munyika muno pachichibva kuhurumende iri kutonga. So isusu kana tichinogadzirisa nyika inoyi hatirwisi hurumende nemhirizhonga.
Muri kuzoita urongwa huku nenzira dzipi dzamunenge muchizopinda nadzo muvanhu?
Zvatichaita isusu, takaona isusu kuti vechidiki vanowanikwa kunzvimbo dzose dzose, mungava mumadhorobha mungava mumaruzevha vechidiki variko. Saka isusu tine urongwa hwekuti tichafamba tichipinda paimba yoga yoga, kungava kumaruzevha kungava kumadhorobha, tine shoko ratiri kutaura rezvinhu zvatiri kunomiririra. Nokuti chinounza vanhu kuti vagone kufamba pamwe chete nesu inhau yekunzwisisa kuti zvamuri kumiririra ndo zvinhu zvavanodawo. Chekutanga inyaya mabasa. Tiri kuona kuti muno munyika yeZimbabwe vechidiki vazhinji kunyange vakadzidza sei zvatopota shasha dzefundo vazhinji havana mabasa. Tabva taona kuti dambudziko riri kubata vechidiki. So mukufamba kwatinenge tichiita ishoko ratinenge tichifamba navo kuti zvatisina mabasa zvakafanira kuti batane pamwe sevechidiki kunounza mabasa mune ramangwana. Ndikataurawo zvekare nyaya yekupanana kweminda yatikati land. Munonzwisisa imi kuti kuno makaitwa chitonzi land reform magore apfuura, asi mukada kunozvicherechedza vazhinji vakawana minda iyoyo vaiva vakuru vakanga varimo muzanu PF. Vechidiko zvavo vari munyika yeZimbabwe vashoma vakawana mukana iwowo. Chimwe zvechatinge tichifamba nacho inyaya yeutano hwevanhu munyika yeZimbabwe. Mungaona imi kuti pari zvino utano kana kuti health system yemuZimbabwe haisina kumira zvakanaka. Ndikango ndiwo zvimwe zvezvinhu kana ndiwo mamwe emashoko atichange tichifamba nawo kuudza vechidiki.
Mutungamiri weboka revechidiki mubato reMDC Alliance vaObey Sithole vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachiri kuramba kutambira kuti vakakundwa musarudzo dzemutungamiri wenyika. Nezuro vaTrump vakazivisa kuti vachatangidza kuita misangano nevanhu mumatunhu eAmerica vachivaudza kuti sarudzo dzakabiwa. VaTrump vakatoendesa nyaya yavo kumatare edzimhosva mumatunhu matatu, asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti vaTrump havabudiriri sezvo pasina umbowo. Ukuwo vari kunzi vakakunda musarudzo iyi vaJoe Biden vatotangidza kuumba vanhu vavachashanda navo muhurumende yavo. Nezuro vaBiden vakadoma chikwata chenyanzvi mune zveutano chicharwisa chirwere checoronavirus. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti kubvuma kana kusabvuma kwavaTrump kuti vakakundwa musarudzo hakukonesi kugadzwa semutungamiri wenyika munandira kwavaBiden. Tabata zvekare muzvinafundo Elliot Masocha kuti vatiudze kuti makakatano aya akamira papi zuva ranhasi.
Mamira yazvedero ndezvokuti vaBiden vakanzingiwo vahwina maelections kunyanya neAssociated Press vamapepa vanoongorora zvakadzama kudarika isu hwedu vanhu vachiona kuti nyange zvazvo mavhoti achiri kuramba achiverengerwa achiverengwa mberi achienda hapasisina chichabuda mukuverengwa imomo chichaita kuti vaTrump vahwine. Saka pari zvino vaBiden vakatotanga basa rokugadzirira kuzogadzwa musi wa20 January nokuti ndo vakanzi vahwina mavhoti avo adarika ari vaTrump zvakanyanyisa. Saka ndo pazviri ike zvinezvi.
VaTrump vanobvuma here kuti vakakundwa?
VaTrump somunhu wakatanga kutorambira maelection acho asati aitwa vanoratidza kuti vacharamba vachirambira vachiti ndakabirwa, asi handizvo zviri mutsika dzesarudzo yeAmerica.
VaTrump vanoda kuti matare edzimhosva adini?
Chinangwa chaVaTrump ndechokuti matare edzimhosva avone pavanoti apa ndo pakaipa apa, zvokuti vaidzive kuna vamwe vanhu vakafa vakavhota, zvekare kuna mamwe mavhoti akazosvika ayawo kuposta aya zuva racho rokuvhota radarika. Saka chinangwa chavo ndechokuti wedare dzimosha vati mavoti wayo avonekwe kuti ariko here akasvika sarudza yapera avonekwe kuti ariko here mavoti avanhu vakafa akavhotewa agorashwa iwavo kana arashwa iwavo ivo vozoita mukana wokunzi ndivo vahwina asi damaonero angu nokunzwa zvinotaura nyanzvi dzemitemo zvinoratidza kuti aiwa hapana nyaya inotaura vatrump nokuti havasati vabuda nouyipo budisa umpowo chaihwo chaihwo saka havana umpowo kuti ndizvo zvinoitika muamerica
zvino profesa masocha kana takatarisa zviri kuitwa navatrump izvi zviri kuitei kuchimiro cheamerica mumaziso edzimwe nyika
zviri kushatisa zita reamerica chaizvo kuita sokuti ndiwo magariro aamerica okumira musarudzo zvekare kana vava kuzoenda kune dzimwe nyika america ichitiikana sekunana zimbabwe kuti itai musarudzo dzakachena vezimbabwe vanobva vazoti aiwa imi kweinoita zvakati zvakati asi chiri kukangamwa vateereri chandioda kuti vanatodzisa ndechokuti chii vatirambisi kuziva kwenyu munhu waingorerekera kunhema munhu waingochema chema nokuita saka zvavari kutaura izvi ruzhinji rwezimbabwe zvokuti kuamerica kune sarudzo dzinomirwa inhema hakuna sarudzeri kuna maindernational observer ari muno muamerica sokungoita sokuuya kwaanosiita kuzimbabwe ndivo vanotonyanya kuona ivavo hakuna umbowo hwanzi hwabuda kuti kumaamerica sarudzo dzinoita dzokubirana ivo vatrump pachavo havana umbowo hwavati vabudisa
kana vatrump vachiramba kubvuma kuti vakakundwa chii chinoitika apa
chinoitika ndechokuti vanopiwa nguva yavo kumatarenzi mhosva matarenzi mhosva anobva aisa nyaya iyi pamusorosoro yobva yokasira kugarirwa pasi yagarirwa pasi iyo nguva yacho ikapera kupera kwana December uku panofanira kugadzwa musi wa20 January hauzofi wakachinjwa kuti vabiden vagadzwe kuinda muchigaro chacho ichi saka mitemo yemuamerica ichatevedzerwa zvekare kuita kwavari kuita kuenda ukoti kuratidza kuti system dzomuamerica dzinoshanda
saka vabiden vanogona kugadzwa zvavo kunyange vatrump vachiramba kubvuma kuti vakakundwa
chaizvo vabiden vanogona kugadzwa chaizvo ende namaonero atiri kuita zvavari kuita izvozvi kubvira nhasi chaiye vatofoma ofisi yavo yapresident elect vari kutoita zvavanofanira kunge vachiita panguva ino kusvika musi wa20 musi wa20 January wavachagadzwa iwoyo saka hapana chinozombofa chakavakonesa asi mutemo weamerica bumbiro romutemo weamerica rinoti purezidendi mutsva une ziva rake rakatarwa risingazombofi rakachinja iroro
avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Vanhu vakawanda munharaunda yedombo shava vari kuchema muzvina bhizimisi wechidiki Genius Kadungure aizikanwa nezita rekuti Jinimbi vachiti aibatsira zvakanyanya munzvimbo iyi Kadungure akashaya nemusi wesvondo mangwanani munjodzi imumugwagwa Borodel muHarare mutauriri wemhuri yaGinimbi vaDarlington Kadungure vanoti mutumbi waGinimbi uchavhenekwa nevana chiremba nhasi uye ari kutarisirwa kuradzikwa nemugovera kudomboshawa mukuzeya nyaya iyi Marvelous Muhlanganya uye abata mumwe mugari wedomboshava muzvare Chido Gatsi
zvisi Genius taingomusi yose kuziva kunongoitwa vanhu pasocial media ari munhu anofara uye ari munhu anoda zvekufara nekumadoro achiita mashampagne mashampopo ake but isusu kwedu kudomboshawa Genius aita akauya pashowground pagrowth point aipinda mabhavu achivharisa madoo obva akubvunza kuti doro rawinaro nderemari madrinks awinawo nderemari mawhisky ari mushofa awinawo nderemari obva wampa prize Genius aisiya abhadhara doro iroro ende aisabhadhara zvindiri kubhadhara shamwari dzangu ndiri kubhadhara hama dzangu aingoti munhu ese ari kupinda mbava muno machindi kuda doro whether unomuziya whether haumuziye whether Genius wacho anoziya munhuye aingoti munhu ese ari kuda doro ngaanwe doro munhu ari kuda arinwa drink ngaanwe drink nenhau yedelta kuti panodiwa maemptis aibva ati munhu ngaauya nemaemptis ake ende achitongopa munhu chero waasingazivi anhu apedza izvozvo aibva achinga kana 50 hypocrites, edoro nema drinks, achitishi ndesho kende za kumba, kuna nababa, kuna namai, foza nababa na namai hawa kwanzi kutuwa yu kusufarabari mgroth point. Uende sila kumba kwao, kwetu kwa party, kwa bere kwa kene ya mazao. Yusezi ya mba kwa na jinesi kujitua 1 week, ye party.
Imi vemu narounda imomo memu lombo shawa. Musharanga rasei va genius kadungure.
This Christmas I'm not shinenge shakani rasei because this is a talk was that every year mswa 24 December. Dinasa nyaso tingira munese my drinks. And angari munu ya kusi atingati aita shukufaira kana angaita shukushamisira. As they talk was that muna anoshufarira. And angari muna angani atunoti charisma. Who is very charismatic. Saka Amen. Tungonzwa kuti tarasikirwa. Tukutungonzwa fila the gap ya kuti pane muna haenda mcommunity. Because choka nchisho kuti he was a great guy. Inda iti pese pa anushika panenge pane mfaro. Panu aningi wa chungo fara. Achungo na kizikesho chukutuwa na nunga chumutera. Shwa mnungu unopa mafidio wana chumutera. Motika zake wa shina wana motika zake wa chungo mti mdara mdara. Dushwa hengo fari rao.
Mumwe mugari wedombo shava muzvare Chidogatsi ange ari parunare kudombo shava na Marvelous Mhlanganya uye West Studio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Pepa nau rekroniko rinoti varairidzi havana kuenda kubasa nezuro vakavhurwa zvikoro. Richiti vabereki vazhinji vakadzokera nevana vavo mushure mokuona kuti hapana zvedzidzo zvaizoitwa. Daily News rine nyaya inoti hurumende yavamunangagwa ine tarisiro yekuti vaJoe Biden avo vanonzi vakakunda musarudzo yemutungamiri weAmerica vachaedza kugadzirisa ukama neZimbabwe. Herald rinoti aizikanwa zvikuru nenyaya yemitambo Lazarus Gringo Bora acha chengetwa kumusha kwake kwarukweza kwarusape nemusi wechina. Boora akashaya nezuro mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga. Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazo enyu pa WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Akadiku makadiku ndoitwa Tirinzi.
Mamuka sei pa Studio 7, situation yamiri masiku zedi norwadza. Tangova back to 2008 situation yekuti maticha vasingaende kuchikoro. Dambudziko riripo ndekuti iyeye aripo iyeyu anonzi Mnangagwa ndiye akatozvikonziresa event muma 2008 because ndiye akarambira kuti Mugabe aite hand over power kuna Tsvangirai. And this time around futi wazvipama futi saka tinotorine dambudziko guru because uyu murume anonzi Mnangagwa ano kuzwa kuti kana kuchifiwa ngakufiwe isu hapana kwatinoenda ndo statement iri pamoyo pake chaipo chaipo muchiona nyika iko zvino ichiwedzera kuita marengenya. He doesn't care, never.
Magadi vashamarari Studio 7 pamwe navatereri, ndinoda kutaura zvangu pamusoro penyaya yamuzvare Rusoya ari kuti vanogumbira kuti vapiwe goridhi ravo. Kuwano kuzodaro sei nekuti vakamboti vakatora bhegi risiriro. Kuwadii kudzosera murudzi webhegi bhegi rake vanotamba nepfungwa dzedu. Inyaya iyi inondofungwa kuti magota anotonga nyaya iyi. Hazotomboita uori kana munhu anofungwa kutotongwa zviri pamutemo zvakakodzera nemhosva yake. Ngavarege kumuregedza munhu vakadera havana zvavanogadzisa zvakafanwa ndiro. Bazi rinoona nezveuoro huri kuhoitika munyika ngavatorege basa racho bhozi. Vachitotambudza mari nofungwa kubhadhara vadzidzisi nevakoti kuchipuwa vanhu vanotoita zvokutotamba nemari yenyika.
Kadiku vashamarari vestudio 7 nevatereri vestudio 7. Tautauro panyaya ya Henrita iyo. Yekuti arikuti akatora bhegi risiriro. Akaritora kupi? Iye akabuda mumba make. Akaritora papi pacho bhegi risiriro? Vangu vari vangani? Achibva naro kupi? Akanga ariisa kumba kwake ikoko kuti azotora bhegi risiriro ndiani? Ngaarege kutaura zvepanyepo zviri pachene izvi. Ngaaziye zvaaida kuita kuenda kuDubai negoridhe. Pekuti anga ingaona kati ndakatumwa naali negoridhe iroro. Nhasi akutaura kuti akatora bhegi risiriro. Ngaarege kutaura zvekunyepa.
Ava Biden zvavapinda kudai so takutotarisirawo kuti zvinhu zvinofamba musha. Asi panyaya yemasanction apa aiwa ngavasamboda kuchinja pfungwa sedzavatrump ngavaramba vakaita savatrump nekuti Zimbabwe ukada kutemera kuti kodzero dzevanhu chaiko chaiko hadzisi kuremekedzwa asi ndopaunawo munangagwa achiti masanction they should be uplifted without condition but iwo they were imposed with the conditions so izvo hatisi kuzvifarira. Tikada kutaurawo kuno gokwe tiri kunyanya kuafektiwa fanika unoona varimi tichipiwa grosari ivo ndo vanoda mari ndo vanozva kushandisa mahari manje vana munangago ana chiwenga unozoona ungoti zvakaoma ndopaipaipa tichitaura takapemberera ngozi tichitichi mudzimu kudana nganga neinonyenga mai so iko zvinowo takutarisira kuti vachamisa deva uyawo.
Muchikambu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kambani yePfizer nezuro yakazivisa kuti mushonga wayo kana kuti vaccine wekudzivirira coronavirus uri kuratidza kuita zvakanaka mukudzivirira coronavirus muvanhu. Pfizer inoti vanhu zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana vakapiwa mushonga uyu vakakwanisa kudzivirirwa kubva kuutachiona hwecoronavirus. Mukugadzirira nekuongorora mushonga uyu, Pfizer inoti yakashandisa vanhu vanoita zviuru makumi mana nezvina 44,000 uye hapana akarwariswa zvakanyanya nemushonga uyu, ichiti ichakumbira mvumo yekutangidza kushandiswa kwemushonga uyu pakupera kwemwedzi uno. Nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vanoti pachine kuva refu kuti mushonga uyu utange kushandiswa, vachiti pachine zvakawanda zvinofanirwa kuongororwa mushonga uyu usati washandiswa.
Mavaccine coronavirus ari kugadzirwa nemakambani akati wandei. Ndingati kuti muchirungu tingati tasvika kuadvanced stages kureva kuti tapa chinhano chekuda kunopedzisira pane mamwe acho. Ari kumberi uko asvika kwekuti andopedzisira kutestwa kana kuti kuongororwa kuti aonekwe kuti anoshanda zvakanaka here. Kuti vaccine igadzirwe izonzi yaongororwa ikaonekwa ikatenderwa kushanda, manormal vaccines anotora makore anogona kusvika kana gumi chairo. Asi munoona kuti COVID-19 ari kutarisirwa kuti achatora less than 2 years kubva apa inonzi preclinical analysis.
Mushonga wePfizer watiri kuramba tichinzwa nezvawo wakamira sei?
Tikatarisa mushonga wePfizer wavari kugadzira nekambani yavo BioNTech imwe inobata nekuinosvika nekuBritain uku, vakatesta kana kuti vakaongorora vanhu vanosvika 43,000 vakapiwa vaccine iyo inomba iyoyei. Asi ongororo yatiri kuita yatinoti isusu early indicative data kureva kuti uchapupu hwekutanga hwatiri kuona kubva kuvanhu vashoma shoma vanenge vachitevera kushandiswa kwemishonga yekuti vaone kuti haisi kukuvadza vanhu here uye iri kuita zvainotarisirwa here. Mishonga data iroro kana kuti umbo ihwo huri kutiratidza kuti mishonga uyu nhomba iyi yePfizer inokwanisa kubatsira vanhu vakawanda chaizvo zvinosvika kuma 90% kuti kana vakazosangana neutachiona hwecovid-19 chekutanga vanodzivirirwa kuti covid-19 isavabata. Kana yapinda mumiri mavo, ikakwanisa kupinda mumiri mavo, vanenge vati vane masoja anokwanisa kuirwisa achiuraya nechimbi chimbi. Vanhu vese vakati vapiwa mushonga wepari zvino hatisati taona anoti maadvesi reaction kana kuti hatisati taona varwarisa kana kuti vakuwadzwa dzingava nhengo dzemukati memoyo memuviri yavo. Hatisati taona vati vakuwadzwa nevhaksini. Zvinoreva kuti pari zvino iri safe uye iratidza kushanda zvakanaka yatinoti efikasi. Saka zvese izvozvo zvinhu zvakanaka chaizvo.
Tingatarisira zvakanaka here pamushonga uyu?
Ngati muchidimbu mazwi akanaka abuda kukonenge kuPfizer nekuti anotiratidza kuti tirikuita progress. Ndingade kuti vatereri vazive kuti Pfizer isiriyo chete ine mushonga uri kutariswa iwoyo wenhomba. Pari zvino pane mavhaksini anosvika gumi ari kusvika asvika mufinal stage iyoyo yephase 3 clinical trials. Mavhaksini anosanganisa AstraZeneca iri kuitwa neOxford University yekuBritain, Moderna yomuno muAmerica, CanSino yokuChina, China Institute of Biotechnology, then Gamaleya yokuRussia, then Janssen yeJanssen and Janssen. Janssen yeJanssen Janssen ndoda kuti vatiri vaziye kuti yakasiyanei nedzimwe dzeseeds nekuti ndiyo chete pari zvino inoshandiswa jekiseni rimwe chete. Dzimwe dzese nhomba idzi unoti ukabayiwa sanhasi wotombomirira mazuva anokwana 28 kuti uzobayiwa booster kana kuti imwe yechipiri kuti nhomba yacho inyatsokubatira zvakanaka. Asi yeJanssen and Janssen ndiyo chete pari zvino inobayiwa kamwe chete yatiri kuona kuti iri kubatsira. Ese waya ari tira ndataura asvika mufinal phase yeclinical trials.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Chikwata cheZimbabwe chemaMighty Warriors chabuda mumakundano egore rino ekosafa cup umo chaimbotonga makore apfuura. Michael Kariati anotipanyaya iyi.
Chekwata ichi charohwa 1-0 zvichitevera kurohwa zvekare 1-0 netanzania mumutambo wavo wekutanga. Kunyangwe hazvo chikwata ichi chabuda mumakundano aya, vatungamiri vacho vanoti vari kushandisa makundano aya kuvaka chikwata chitsva icho vari kutarisira kuti chichabudirira kuenda kumakundano e-2021 Olympic Games. Zimbabwe yanga iri mugungano kana kuti Group C. Makwikwi aya akatanga musi wa3 mwedzi uno achipera nemugovera uno. Zimbabwe yakambosimudza mukombe uyu muna 2011 iri pamusha. Zvichakadaro, maWarriors arutatsirwa kusimuka mangwana akananga kuAlgeria kumutambo we-2022 Africa Cup of Nations uyo uriko neChina. Zimbabwe yaunganidza vatambi vakawandisa vari kubva kunze kwenyika kusanganisira Knowledge Msona, Kama Billiard, Tendai Darikwa, Jordan Zemura, Tino Kadewere, Marvelous Nakamba na Teenage Hajebe. Avo manager wavo va Wellington Mpandare vanoti vachaita basa nemazvo.
Tiri kutarisira kuti vakomana vataunganidza ava ndivo vakomana vachatiitira basa, vachatibatsira basa kuti saka tiri kufara chaizvo nezvataunganidza izvi ende tiri kutarisira zvakawanda pavari.
Tombotarisa mutambo wecricket. Chikwata cheZimbabwe chema Chevrons chiri kupedzisa kushanya kwacho kuPakistan mutambo wacho wekugumisira wemat20. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.